Aimunase Mandisodza, mudzimai ane muviri mudiki, uye vachigara kuWestley muHarare. Amai Mandisodza vane dambudziko rechirwere cheBP icho chakatora nguva yakareba kuti vazive vanacho sezvo chirwere ichi chisingaratidzi kuti chanyuka sezvinoita zvimwe zvirwere.
Imi handina kusimba hangu asi ndakabatwa BP. Chandinoona ndakatakurira vanhu vaenzi vakuya kumba chikafu vanowedzera sauti vasati vatombotesta chikafu chachona kutombonzati ine sauti yakakwana izvi.
Mumwe mugari wemuHarare vaElliot Mupesi vanoti munhu akagara kwenguva yakareba vachinwa hwahwa pamwe nekugocha nyama vachidya apo vainwa doro nevamwe vavo. Izvi zvakaita kuti vapedzisire vava nechirwere cheBP makumbo avo achigara akazvimba nepamusana pechirwere ichi. Imwe nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Caldwell Munzoma vanoti ikokwadi kuti kudya munyu wakawandisa zvimwe zvezvinhu zvinokonzera kuti munhu azoita dambudziko reBP.
Munyu ukanga uchitorwa wakawanda nguva yega yega nechikafu kwenguva yakareba unoenda kundokonzerawo kuti tsinga dzemumuviri dzinge dzichikuya kunonzi kushiringa kuita naro. Dzikanga dzadzikira kudaro tsinga dzinoendesa ropa kubva kumoyo kuenda kuma organs zvinokonzera BP.
Dr. Munzoma vanoti vanhu vanoputa fodya pamwe nekunwa doro zvakapfurikidza ndivo vamwe vevanhu vanobatwa nechirwere cheBP. Vanoti kuputa fodya kunovhiringidza kunzwa munyu izvo zvinozoita kuti vawanze munyu muchikafu chavanodya.
Ukatora anobhema neasingabhemi, uyu anenge achibhema anenge akuda more salt kuti aise kutsvai matesti yake because mabhazi yake amwe acho anonge akatsva mapesi bhazi yakushanda nepesendeji. Uyu anenge ari non-smoker is more sensitive saka hence anonge anolimita.
Dr. Munzoma vanoti vamwe vanhu vanobata chirwere kubva mudzinza ravo sezvo vachiberekwa vaine majeans ane chirwere ichi. Dr. Munzoma vanoti tsvakurudzo yakaitwa nenyanzvi dzeutano kuAmerica inoratidzawo kuti BP inonyanya kubata vanhu vatema kudarika vachena.
Ongororo dzakaratidza kuti kuwanikwa kweBP kuri pamusoro kupfuura kwemarudzi evarungu. Izvi zvakasokonfirmwawo zvakare kuAmerica kwamunoziva kuti kunogarisana varungu nevatema munyika imwe chete.
Dr. Munzoma vanoti sezvo vanhu vatema vakaonekwa kuti ndivo vanonyanya kubatwa nechirwere ichi vakazodya chikafu chisina utano zvinobva zvanyanya kuvhiringidza utano hwavo.
Rudzi rwako semunhu of African origin unonga utori nehigher risk yekuita blood pressure yekudevelopa high blood pressure kupfuura marudzi for example echirungu. Pozouyazve madyiro papo ndo pandazowedzereredza kuita single out nyaya yemunyu ichiwanda muchikafu kunyanya vanobvira kuwanza munyu vachiri vadiki risk yekuti munhu azoita high blood pressure muadulthood yake inenge yakakwira.
Dr. Munzoma vanoti chirwere cheBP chinonyanyawo kubata zvakare vanhu vane muviri yakakurisa inonzi pachirungu obesity vasingatwasanudze mitezo yavo kuburikidza nekufamba kumhanya nekuita mitambo.
High blood pressure inogona kuwanikwa muri mudzimhuri iya yatinoti inheritance kana kuti inogonazve kuwanikwa kuburikidza nekunge uri kuita magariro yatinoti lifestyle asina kunaka asina utano. Apa ndinoreva ndakatarisira mukudya zvisina utano nemukushaikwa kweexercisa nemukuregedzera mwiri uchingokura iya inonzi obesity.
Ongororo yakaitwa nesangano reAmerican Heart Association inoratidza kuti BP ndiyo chimwe chezvirwere zvinokonzera kuoma kwemitezo kana kuti stroke. Sujo 7 haina kukwanisa kunzwa kurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo pamwe nemunyori mubazi ravo Dr. Agnes Mahomva sezvo vaviri avo vakange vasiri kudaira mbozha nhare dzavo. Asi ongororo yakaitwa neInvest of Zimbabwe inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanorarama nechirwere chehigh blood pressure. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Zanyeri.